dariku mbira batu MBC team ya akolwani mbwenya wanoti batu ili akwira kudari mechikumbiro chechivi chimbi ichi kana kuti agent application mshure mekunde mapurisa emu lawayo hati kutuizai safamu wakwe mbe ramberi mekura kitira kwa riri kudaku ita pakupera kwe mwezi uno wangwenya wati chimuchesu kwa nzoro chakatu wa mapurisa chekura mbiza kuratidira uku mshure mekunde batu ili razi isa mapurisa za riri kudaku ita sezu notari sirwa pasite mtemo wenyika leche kuti kuratiza ukukuno kuna kongera miri jionga
mapurisa eku Bulawa Central District aramba kuti macho yoyidiwe because iyo warikuti kwa gaitika violence kuharare machi because this is the second machi MDC ya gaita imo machi kuharare on the 14th of April saka warikuti iyo yoyo machi yangare siri peaceful saka application ndeo kumbira kukoti kuti tiendere mberi nemachi iyo.
Vangu wenye wati dare rino gona kutambira chikuto che bato re MBCT kana kuchirasa asi vati iyo bato iri kuzembera mberi nekuratidzira uku sezvo kuita izvi kuchibvumidzwa pasi pemutemo yenyika.
Icho kwadi kuti vanogona kuramba kana kuti vanogona kuvhuma but nemazviziro etu ndeyekuti hatifaniri kukumbira kumapurisa kuti tiitei because ikonzero redu riri muconstitution zvokuti tiite zvemamachi nemademo as long as kusina violence tinovhumidzwa kuti tiendere mberi nemachi iyoyo saka maclients angu ari kuti chero koti ikaramba kuti tiite machi iyoyo pachaendera mberi pechishandisa constitution section 59.
Studio 7 haina kukwanisa kunzobire mapurisa panyaya iyi vangwenya vati vanotarisira kuti dare rehigh court richangera pamutongo waro vhiki rino risati rapera. Mwezi wapera, zvihuru nezvihuru zvakatsigirwe MBCT zvakatungamirwa nemutungamiriri webato iri vamogen tsvangirai zvakaratidzira muguta reHarare mushure mekunge dare reHigh Court rachendeka parutivi kurambidzwa kuratidzira uku kwave kwaitwa nemapurisa. Bato iri rakatarira urongwa hwekuratidzira uhwu uye rinotarisira kuratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekuratidza kutsutsumwa pamusoro pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika ayo vanoti ari kukonzerwa nekwavanoti kutadza kutungamira nyika kuri kuita hurumende yezanu PF. Ndakamirira Studio 7 mubulayo ndini Taura Ishara.